Chokutanga chandingataura ndechekuti mashoko amuri kutaura maverengere kana kuti ndizvo zvavakataura
ndozvavakataura zviri pavhidhiyo yakatorwa pamusangano wavaitaura.
That's right. Saka zvazvinongoreva ndozvekuti izvo vamugabe vakasarudzwa namaZimbabweans. MaZimbabweans vanoziva kuti vamugabe vakura. Izvozvo hazvipokani navanhu izvozvo. Ende uyeze hapana chakaipa kukura kwavamugabe ende iye zvino munhu anodikamwa muZimbabwe yese. Saka takatoti 2018 vamugabe tinenge tinavo pamaelections. Anenge achida kumira navo ngauya mire navo.
MDCT iri kuti ichaita urongwa hwekutorera vamugabe matano kuburikidza nedare reparamende kuti pavhotwe kunzi havachakwanisa kunge vachiramba vari pabasa, inganzi impeach pachirungu. Munoona vachibudirira here?
Hazvigoni kubudirira. MDC yakazama pachinhu tingati macrobatics ese paferere kuti handei tindovhota tibvise zano PF tibvise vamugabe vakakonewa. Saka iye zvino kana vakativo vada kuenda kuparliament tisakanga mwaka kuti vakawanda muparliament ndavapi. Saka zvisiso zvavo zvishuvo zvavo hazvizofi zvakabudirira as long vamugabe varipo, as long zano PF iripo.